after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 22, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pari zvinezvi muzvipatara zvedu amuna kumira zvakanaka. Vashandi vehurumende vehutano vachiri vachakarama mabasa.
Zvinhu zvinonzi zvaita manyama amire nerongo muzvipatara nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti. Apo chirwere checoronavirus chiri kuramba chichikura munyika.
$2 asira manyuwa naye data arambirwa kumaketi. Pane vandato sira apapo kuti vamwe vamwe vanogona kushandisa kwada kuenda kumashopsu. But maketi chamwe chaimandabvu arambo $2 aya. Vari kuti anoshanda kubhengi.
Vamwe vanhu munyika voenderera mberi nekuramba mari dzemabondi notes.
Tiri kuti isusu kana hurumende iyo inovatsigira kana vari shamwari dzehurumende iripo, hurumende iyo ngaivayambire nekuti muno maChina hangazogari achiita izvozvo.
Chimwe chizvarwa chekuChina chopfuura vashandi vacho kugweru zvokonzera mutauro munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pamazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 489, vafa vari vatanhatu kana kuti 6. Vanhu vapora vave makumi matanhatu nevana kana kuti 64. Vanhu vavhenekwa utachiwana uhu vadarika zviuru makumi matanhatu nezviviri kana kuti 62,000. Asi zvinhu muzvipatara zvinonzi hazvina kumira zvakanaka sezvo vamwe vana chiremba navana mukoti vachiri kuramwa mabasa. Vana mukoti ava navana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Asi vachitaura nebepa naure Herald, mutevedzeri wemunyori mukuru wedare remakurukota vaGeorge Charamba, vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazvipira kuona kuti vashandi vehurumende vatambiriswa mari iri nani. Vacharamba vanoti mari yakawedzerwa nehurumende vhiki rapera kuvashandi haimisi nyaya yenhaurirano yekuwedzerwa mari kwevashandi. Asi vari kuramwa mabasa vanoti havasi kuona kuzvipira kwehurumende panyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kana vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubazi ravo Dr. Gibson Mushanga sezvo vasina kupindura mubvunzo yatavatumira paWhatsApp. Mukuziya nezvinyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Pari zvinezvi muzvipatara zvedu amuna kumira zvakanaka. Vashandi vehurumende vehutano vachiri vachakaramwa mabasa kubudikidza negwaro ravakanyora vakasaina musi weThursday last week vachidimanda mari muhoro weMaUSD.
Pane musangano wamakwanisa here kuti muite nehurumende nezvenyaya?
Kusvika pari nhasi hapana musangano watovadedzerwa nehurumende kugozotaura zvichemo izvi zvevashandi pamwe chete nevanovamiririra. Tiri kukurudzira hurumende kuti kudai ita nekuchimbikidza kudaidzira musangano uyu kuti itaure nevanomirira vashandi kuitira kuti nyaya idzi dzigadziriswe vanhu vakwanise kupiwa mari dzinokwanisa kuvararamisa vachienda kumabasa vagonora pavanhu nekuti pari zvino muzvipatara medu varwere vanoda kubatsirwa navana mukoti vari kutambura vachishaya anovabatsira.
Asika iyo hurumende inoti iri kutoshamisika kuti imi muri kuramwa mabasa nekuti makangozviita zviri zvechimbi chimbi.
Hapana kushamisika kuri kutaurwa apa nekuti mari dzakatambirwa nevanhu ma2500 ma3500 imari dzekuti hadzikwanisi kutora mushandi kusvika kupera kwemwedzi and zvinhu zviri pachena kuti mari dzadzikwani and kubva patakatambira mwedzi wakapera muna Mei kusvika mwedzi uno muna Juni zvinhu zvakwira zvokuti muzvitoro zvokuti makurira zvakaita iwayo hakuna asiri kuzviona. Angatoshamisika munhu anonga asiri muno muZimbabwe kana ari munhu ari muZimbabwe munhu anozviziva kuti zvinhu zvakakwira zvakanyanya zvekuti hazvisaita pasina tarisiro yekuti mushanda angatambira mari iri pasi paya akatambira muna Mei oitambira muna Juni izvo zvinhu zvakwira zvekuti dhu. Saka nyaya iyoyo haifaniri kumhuka chamadza kana munhu. Inyaya yekuti inotoda kuti hurumende iuye tigare pasi titaurirane. Vaise mari yekuti vashandi vakwanise kurarama, vakwanise kuuya kumabasa vagoshanda.
Asika vamwe vari kuti imi savana mukoti makatora mhiko yekubatsira varwere. Nekudaro kuda kuramwa mabasa kunogona kukanganisa zvikuru utano hwevanhu vakawanda munyika umu.
Vana mukoti vanhu vanofanika kushanda vakaguta, vanofanga kushanda vasina stress, vanofanga kushanda psychologically mentally vari stable so that vanokwanisa kubatsira varwere nekuti varwere vanhu vanoda kubatsirwa nemunhu akasununguka ari kufara asina stress kuitira kuti pasaita mamistakes akawanda nekuti tinodila neupenyu hwevanhu.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nezvitanhatu kana kuti 306,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya vadarika zviuru zvisere nezana rine gumi nevashanu kana kuti 8,115. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi mana nezvitanhatu kana kuti 146,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni masere nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 8.9 million. Johns Hopkins University yekuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vave kusvika zviuru zana nemakumi maviri kana kuti 120,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarikawo mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nezvisere kana kuti 468,000 vapora vachidarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana kana kuti 4.4 million. Munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi uye kugara kwakanaka musangano revarayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS mudunhu remasvingo amaishela Chirisamhuru vasungwa nemapurisa nhasi kumasvingo kwakare mushure mekuratidzira kwaitwa nevarayiridzi mudunhu iri vachida kuti hurumende ivape mihoro yavo nemari yekuAmerica. Gweta riri kumirira amai Chirisamhuru vaMartin Mureri vekambani yemagweta yeMatutu and Mureri vanoti amai Chirisamhuru vari kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga uye vanga vakachakachengetedzwa pakamba yemapurisa yeChikato paine tarisiro yekuti vachazoendeswa kudivi rematikitivha reLaw and Order. Varayiridzi vanodarika zana nemakumi mashanu varatidzira pamahofisi edzidzo mumasvingo vachiti vanoda kuti hurumende ivape mihoro yavo nemari yekuAmerica inoita madhora mazana mashanu nemakumi maviri pamwedzi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Hurumende yakawedzera vashandi vayo mari dzemihoro svondo rapera Asi mari iyi iri kurambwa nemasangano ose anomirira vashandi achiti havana kutanga vagarwa nawo pasi. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende yagara iri kuronga kusangana nevashandi vayo kuti vazive nyaya dzemihoro mwedzi uno. Munyori wesangano reATUS vaRobson Chere vanoti pari zvino nhengo dzavo chete ndidzo dzaratidzira, asi vane tarisiro yekubatana nemamwe masangano evashandi mune ramangwana. Vachere vanoti vacharatidzira nyika yose kusvika hurumende yavabhadhara mihuro yavo nemadhora ekuAmerica ayo vanoti anokwanisa kutenga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nasi isu sesangano rinomirira varedzi vekumaruwa tavani kuti tichapinda mumigwagwa tichiprotesta kuratidzira nenyuto yemari yatiri kutambira. Muhoro watiri kutambira unowa muhoro usina zvauri kushanda. Tiri kutambiriswa mari yatinongoti yakangofanana nemutero wembwa isina kana chekuti ingashande chii. Saka mukuratidzira ikoko kwaitawo kuti dzimwe nhengo dzedu dzowanikwe dzichasungwa. Kutaura kuno tina provincial secretary weMasvingo province vanova agenda secretary wari watori mukati memaoko emapurisa kutaura kwatiri kuita izvozvi. Gweta riripo riri mubishi kumira kuti vaone kuti vachaburitswa here, asi vari kuchajwa nepublic violence ndo chaji yavapiwa pari zvinozvi.
Chii chaita kuti mupinde mumigwagwa? Vachere tichiona kuti hurumende ichangobva kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro.
Chaita kuti tiratidzire inyaya yemihoro yatiri kutambira mishomanini isina zvainoshanda, mari isingabatiki, mhuri dziri kufa nenzara. Isu vashandi tichitadza kana kuwana chokudya nekuda kwekuti mihoro yatiri kutambira mishoma. Izvo zvekuti takawedzerwa mari, mari yatakawedzerwa isu hatina kuitambira nekuti hapana nhaurirano dzanga dziripo panyaya yemari iyi. Uye zvekare isu hatina kumbobvira takumbira kuwedzerwa mari, asi takangoti isusu zvinhu zvese zvaakutengeswa muma-United States dollars. Saka hurumende ngaitipe mari yedu iri muma-United States dollars sekuwirirana kwatanga takaita. Ivo vakawandiwo vakawanika vachatyora chibvumirano ichocho. Saka isu kuratidzira kwatiri kuita hakuri pamutemo uye ticharamba tichienderera mberi.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here mukuratidzira kwamuri kuita uku vachere?
Kuratidzira kwatiri kuita isu tiri kuratidzira tichifamba nenhunha dzedu sevashandi. Saka hazvinei kuti munhu anowa weorganization ipi, kana angori mushandi ari kunyunyuta anenge aripo achikurudzirwa kunge tinge tichiratidzira tiri pamwe chete. Hongu hazvo kuti mamwe masangano haasati aburitsa mastatement ekuti wari kufamba nesu here pachirongwa chekuratidzira. Asi isu mukuratidzira kwatiri kuita tine vakawanda vari kutobva mune mamwe maorganization vari kuuya vachiti nyaya dzevashandi dziri kutikanganisawo isu vashandi siri panguva yakaoma. Saka ngatiratidzire tiri pamwe chete uye tiri kuzvitambira zvikuru kuti mukufamba kwatiri kuita iyi yava nyaya yemawekazi, yava nyaya yevashandi, zvisinei kuti uyu ndowekuATUS, uyu ndowekuPTUZ.
Vanga vari munyori wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare neStudio 7. Nyaya yanga ichitarisirwa kunzwikwa mudare nhasi yekuti mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Johana Mamombe, vanove nhengo yeMDC Alliance nemutevedzeri wasachigaro wesangano revechidiki reYouth Assembly Muzvare Cecilia Chimbiri, pamwe nemutevedzeri wemurongo wemabasa Muzvare Netsai Marowa, vamiswe pamberi pedare yatadza kufambira mberi. Gweta revatatu ava vaJeremiah Bhamu, vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, vaudza Studio 7 kuti vachuchisi vehurumende vati vanga vasati vagadzirira kupikisa zvavakatura mudare zvekuti vatatu ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vabhamu vati vave kutarisira kuti nyaya iyi ichapinda mudare mangwana. Vatatu ava vanoti vakapambwa vakashungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori, asi hurumende inoti vari kureva nhema kuti vakapambwa nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika. Hatina kukwanisa kubata muchuchisi mukuru wehurumende, vakumbira ihodzi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Makatirira kuStudio 7. munoti bata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kuti bata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Kunyange hazvo gurukota zvikuburiswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vakati vanhu vatambire mari dzakanyorwa kuti bond notes, vamwe vakawanda munyika vari kuenderera mberi nekudziramba vachiti vanoda dzakanzi dollars. Mari dziri kurambwa ndedze madhora maviri nemadhora mashanu uye dzesirivha. Vanhu vari kuti vanoda itsva dzemadhora gumi nemadhora makumi maviri dzakanyorwa kunzi Zimbabwe dollar. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kurambwa kwemari iyi kwasiya vanhu vakawanda vachitadza kutenga zvinhu muzvitoro zvakawanda nepamisika. Mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wechikono hono amai Martha Toriro, avo vanotenga nekutengesa zvirimwa vanoti varambirwa kutenga nemabhondi aya vachinzi haachashanda sezvo vavanotengera vachizovashandisa kutenga madhora ekuamerica kwavanohodha.
$2 asika manyuwa naye ndatoarambirwa kumaketi pane ndatosiyira apapo kuti pamwe ame utanogona unoashandisa kwada kuenda kumashopsu but mumaketi chaimo chaima ndabva arambwa $2 aya. Vari kuti anoshanda kubhengi haashandi kumaketi haashadiwa because ivo vanokwanisa kuashandisa kutenga US because ivo vari kuti zvinhu zvavo vari kuhodha neus so ivo kuti vakwanisa kuzotenga US havasi kukwanisa kutenga US sama $2 akudhara akanzi gonda aya haasi kutambira.
Amai Toriro vanoti kurambwa kwemari iyi kuchakonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire sezvo ivo vachatangira kutengesa zvinhu zvavo kubva pamadhora mashanu zvichikwira.
Which means zvazvakureva kuti chinhu chese chakutangira pa$5 hakusisina chinhu che$2. Kana ini chinhu zvandahodha handangoisa makapu yangu ndangotangirawo pa$5 kuti ndiavoid $2. Handikwanisa kumudza munhu kuti handisoda $2 asi ndongomudza kuti $5.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemitengo yakasiyana. Kana munhu achitenga nema$2 mutengo wechinhu unenge uri pamusoro zvichienzaniswa nemunhu ari kutenga nemari itsva yema$10 kana ma$20 sematauriro aamai Sheuta Chipuriro.
Then kana wakuya nema$2 chakukwira changa chiri 25 chaa30 changa chiri 30 chaa35 changa chiri 35 chaa40 nema$2 madhola avadomaona.
Masoja anonzi ari kumbofamba vachimanikidza vanotengesa muzvitoro kuti vatambire mari diki idzi asi izvi zvinonzi hazvisi kushanda. Mumwe mutengesa asina kuda kudomwa nezita anoti vave kutengesa rimwe ziso rakatarisa kuti masoja havasi kuuya here. Hachina kunzwa divi remasoja panyaya iyi sezvo mutauriri wemasoja vaAlfios Makotore vanga vasingabatike pambozhanhare yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaNyasha Muchichwa vanoti zvekumanikidza kuti vanhu vatambire mari hazvishande uye hapana kwazvakamboshanda pasi rose.
Ndiro zvino hurumende yakabvumira kuti vanhu vashandise maUS dollars kutenga nekutengesa. Saka unoona kuti tinoona kuti vanhu vakawanda vanotengesa vakuprefera kana kuti vakunyanyodadavira havo kuti vagamuchire maUS dollars kudarika kutambira mari yemuzimbabwe. Rimwe dambudziko raitikawo futi nderekuti musystem medu mane zvakuita semune mari mbiri dzemuzimbabwe, iyo yakanzi bond note neiyo yakanzi bond note. Saka iyo yakanzi bond note vanhu vakawanda vamwe yafa dzapfungwa dzekutya kuti mangwane nongomukaisisa shanu.
Vakuchishwa vanoti hurumende inofanirwa kugadzira mari hombe vachiti manyepo kuti kuve nemari hombe zvinokonzera kukwira mitengo kwezvinhu. Vachiti pari zvino pane mari diki asi mitengo iri kungoita chamuramba mhuru kukwira.
Inflation
inflation kukwira iri kukwira mazuva ese nemanotsi madiki wawo hatiri kuti nzuva aripo but inflation iri kuramba ichikwira.
Mashoko kuvatore venhau, Reserve Bank of Zimbabwe yakati vanhu vanofanirwa kutambira mari yose nekuti iri pamutemo. RBZ yakatiwo vane mari diki idzi vanokwanisa kuenda kunodzichinja kumabhanga. Kurabwa kwemari diki kunonzi kuri kuitikawo mumaguta akawanda anosanganisira Masvingo, Mutare, Karoi, Kadoma neBulawayo. Vemichovha inotakura vanhu vave kurambawo mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa chenyika yekuChina chinove mukuru weimwe kambani inoita zvekuchera goridhe chakasungwa mushure mekunzi chakapfuura vashandi vaviri pamaofisi ekambani iyi mugweru nezuro mangwanani. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Gwaro remapurisa riri mumaoko eStudio 7 rinoti chizvarwa chekuChina ichi vaZheng Shuelin avo vane makore makumi mana nerimwe yekuberekwa vakapfuura vaKenneth Tichaona vane makore makumi matatu nemapfumbamwe navaWendi Chikwaira avo vane makore makumi matatu nerimwe. Gwaro iri rinoti pakaitika kusawirirana pakati pavaZheng nevashandi mushure mekunge vati vaizovabhadhara nemari yemunyika ivo vachinzi vakange vambovavimbisa kuvabhadhara nemari yekuAmerica. Mukunetsana uku vatichaona vanonzi vakada kuenda kuna vaZheng vachiratidza hasha uye mumwe mupurisa anochengetedza nzvimbo iyi vaBlessing Manyeruke vakada kuvadzora asi vakakundikana. VaZheng vakazobudisa futi diki yavaive nayo ndokubva vapfuura vatichaona katatu pagumbo rerudyi uye kaviri pagumbo rekuruboshwe. Vanonzi vakazokava vatichaona nebhutsu uye vakaridza zvepfuti yavo vakanangisa kuvashandi vaive vakaungana rimwe bara rikakuvadza vachikwaira pachirebvu. Vatichaona vari kurapwa vari pane chimwe chipatara chinoshanda chakazvimirira mugweru asi vachikwaira vakarapwa vakabuda muchipatara. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands, Inspector Joel Goko, vabvuma kuti pane nyaya yakadaro yakaitika. Asi vati havangakwanisi kutaura zvakawanda kusanganisira kuti vaZheng vachaenda kudare rini. Vati nekuda kwekuti vaZheng chizvarwa chekune imwe nyika, zvose zvine chekuita nenyaya iyi zvinotaurwa nemuzinda wemapurisa kuHarare. Muzinda weChina muZimbabwe waburitsa mashoko kuvatori venhau uchiti uri kushushikana zvikuru nechiitiko ichi. Muzinda uyu wati unovimba kuti mapurisa achaferefeta nyaya iyi zvizere uye haizi kuzokanganisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Muzinda uyu wati hapana munhu ari pamusoro pemutemo, asi muzinda uyu wangotaura nezvekupfurwa kwemunhu mumwe chete. Mukuru wezangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU mudunhu reMidlands vakuda kwashe Munengiwa vati kunyange hazvo nyaya iyi ichiri mumaoko emapurisa vanoshora chose kwavati kuisa mutemo mumaoko avo kunoita vakuru vakuru vemakambani ezvizvarwa zvekuChina vakawanda vari munyika. Vati sangano ravo harizopeta maoko richirega vanhu vekuChina ava vachiita madiro ajojina munyika.
Izvozvo hatizozvigamuchire and izvozvo tichazvirwisa. Tiri kuti isusu kana hurumende iriyo inovatsigira kana vari shamwari dzehurumende iripo, hurumende iyo ngaivayambire nekuti muno maChina hangazogari achiita izvozvo. Isu sezesi tichimatendera.
Hurumende yebato rezanu PF inoverenga nyika yeChina pakati penyika dzaine ushamwari hwakakura nadzo, asi pave nenguva yakareba vanhu munyika vachigunun'una nekwavanoti kusabatwa zvakanaka kwevashandi vemuno nevemakambani ekuChina. Ndakamirira Studio 7 mugweru, ndini Taurai Shava.
Vamwe vanorarama neHIV AIDS vanoti vari kusangana nedambudziko guru rekushaya mimwe mishonga yavanopiwa kuzvipatara nemakirinika ari pasi pekanzuri yeHarare. Kirimudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vari kusangana nematambudziko aya ndivaSebastian Chinhaire. Avo vanogara kuWarren Park vaChinhaire vanoti vave nemazuva akawanda vasina kunwa mishonga miviri yavanopiwa kuWilkins Hospital zvokuti vava kutyira utano hwavo uhwo hwanga wagadzikana zvakanakisa.
Zaka tanga chitizi tikaenda kuno collecta mishonga yedonzi izvo ndikwanisa kuwana mishonga ye 1 week chat nekuti yanga ichishota nguva iyoyo abva cover ndo yainetsa atazi yanga ichiwanika kuzoti last Thursday patakaenda kwakare ikoko chida ndo collecta futi apo 1 week supply ndopatakaudzwa kunzi mishonga hapasina zvachose atanasi togona kukupa abva cover iripo but atanasi hakusisina saka motoenda mundotenga
vachinhaire vanoti vakaudzwa kuti vaende kunotenga mushonga uyu kuma chemist asi vakatadza kuhutenga nokuti mari yacho yaidiwa ndeye kuAmerica iyo vakange vasina sezvo vasisashande
hapana kwaunoona atazvi yacho 1 week supply less than $25 and kwanise kumbokwanisa kuwana mari yakafana naiyoyo $25 yemanhu saka taakutotya kuti kushota kuri kuita mishonga iyoyo ichatidzorera kumashure ichaita zvakare kuti tikwanise kuzotadza kuona pikiti iwayo todzorera the whole struggle yeHIV and AIDS fight kumashure
vachinhaire vanoti vanhu vese vari pamishonga yeatazo neabacavia vari kutadza kuwana mishonga iyi zvokuti havachaziva kuti voita sei
takutotya kuti hakudzokera kumashure zvakare ndozvine zvanyanya kunetsa izvozvo takatoti wandei zvokutoti vese munhu wese ari kutora combination yandinotora inini havana kutombohawana zvekuti chete tinobva munziro dzakasiyana-siyana tese zvekuti panapa daangwa zvigare mwari ndipapano vamwe sendaikwanisa kutaurira
vachinhaire vanoti vanhu vakapiwa nhamba dzokuti vapote vachifona vachibvunza kana mishonga yavo yaveko
abva pane mimi mangwana chachayo kana kuti mande mukaenda pakare paoi hambotadza kuona vanhu sufu vari kudzorwa futi vari kuya ipapo vachitaurwa kunzi mishonga hapana bhikozi takatopuhwa manhambes yekuti tifone tipote tichifona tichibvunza kuti mishonga yavapiwo here havasi kutombozivawo kana ivo kuti mishonga ichawanika rini iwe saka ndozvatakutya izvizvi zvekuti paanozowanika tinenge tichimwei tinenge taapapi ini handina saka ndaane 3 days ndine 1 combination yandiri kumwa iyoyo imwe ichitati hp yachoyo handina
kunyange hazvo paine mushonga wakaparurwa gore rakapfuura unonzi dolutogravia vachinhaire vanoti hazvisi nyore kungonwa mushonga wese wese nokuti panofanirwa kutangwa paongororwa zvakadzama munhu asati apiwa mumwe mushonga
saka ivo tinotonzwa kuti wakanaka chaizvo isu watanichimwa isusu nguva taimwe yanga ine maafter effects akawanda but tiri kunzwa kunzi iwo mushonga wamuri kutaura iwoyoyo wakanaka hauna maside effects aupuwe isusu tiri pasecond line masecond liners ndo vanhu vanenge vakaita treatment failure pafirst line ukapinda pafirst line vaya pakaita treatment failure for any reason unoiswa pasecond line yacho iyoyo
matambudziko ari kusangana navachinhaire matambudziko ari kusanganawo nevanhu vakawanda vanorarama nehiv aids munyika sangano reun AIDS rinoti vanhu vanorarama neHIV muZimbabwe vanodarika miriyoni imwe chete nemazana matatu ezviuru tsvagurudzo yakaitwa neStudio 7 paBelvedere Council Clinic neWilkins Hospital inoratidza kuti mishonga yakaita seatazo neunonzi abacavia iri kunetsa kuwana izvi zvakatsigirwa nachiremba mukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi avo vanoti ichokwadi kuti mapiritsi anopiwa vanhu vanorarama neutachiwana ratove dambudziko rabata nyika yese
generally maARVs ari kunetsa so izvinezvi think from last week the supply yange yambonani but again zvinhu zvekuti haudi kuti uende wakwira bhazi richinetsa unoshaya mishonga yako but what is on the ground ndekuti iri kunetsa mishonga yacho pamahospitals zvedu
Dr. Chonzi vanoti hazvifadzi kuona vanhu vachifambira mapiritsi avo mazuva ose nokuti vazhinji vacho vane zvirwere zvinenge shuga neBP izvo zvinokwanisa kudhererwa nechirwere cheCOVID-19 chochauraya vanhu vakawanda pasi rose
kuti hatitodi kuti vanhu varambe vachiyaka pawekends every week tinoda kuti vanhu vapiwe mishonga yavo 3 months 6 months oso nemazuva neCOVID ayo want people kuti varambe vachingoya uya pazvipatara tinenge tichida kuti vati akauyawo once in 6 months once in 3 months saka natuka pamahwanoiki vatiriuteta tiotowedzera risk yeother conditions po vane miniti inogona kunge isina unyatsosimba saka udon't want that
Studio 7 yakamboedza kubata mukuru weNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima kuti tinzwe mamiriro akaita dura remishonga yeart kusangano ravo asi havana kubatika panhare mbozha yavo vakafanobata chigaro chemunyori mubazi rezveutano Dr. Gibson Mhlanga vakaramba kutaura nezvenyaya iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekurangwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti muzvipatara zvehurumende panguva yehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairasi uri kuramba huchiwedzera munyika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvinhu zvinonzi zvaita manyamamire nerongo muzvipatara nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti uko chirwere checoronavhairasi chiri kuramba chichiendererawo mberi munyika. Vamwe vanhu munyika voenderera mberi nekuramba mari dzemabond notes. Chimwe chizvarwa chekuchina chinopfuura vashandi vacho vaviri kugweru zvokonzera mutauro munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambangozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba welamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 22 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale bele gcikwane le coronavirus eZimbabwe selingamakhulu phose amahlanu 489 kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalolunye 9 million.
Kube lokunzima kakhulu kwaba lomkhuhlane sibili esingazange siwuzwisise sibone wahamba njani. Okubangele ukubana kububhubhe abantu mbona te sebefika 12 ababhubhileyo.
Sokulabanye njalo abathathu asebebulewe isihudo esiqhamuke koBulawayo, njalo kulabedlula inkulungwane ababikwa bephethwe isihudo lesi esinakanelwa ukuba sibangelwa ngamanzi angahlanzekanga.
Silukubotshwa kwamatitshala ebetshengisela ngendaba yomholo wama-United States dollars emaswingo. Kutshengisela ukuthi uhulumende kampresident Mnangagwa akanaki ngempila kahle yamatitshala labasebenzi abasebenzela uhulumende.
Ababalisi bemaphandleni abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union i-ATUS lamhlanje batshengisele emzini wemcheke emaswingo bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani lasebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni selingamakhulu phose amahlanu 489. Abasinde kulesi sifo bangamachumi edlula ayisithupha i-64, sabulala abayisithupha. Iningi lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa lakwamanye amazwe. Asebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithupha 62,812. Emhlabeni jikelele abalegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalolunye 9,080,795. Kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 471,306. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezinhlanu 4,863,103. Kubikwa abehlanganiso ye-worldometer emazweni azwekazi le-Afrika sebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 306,507, labulala inkulungwane ezedlula eziyisithiyagalombili 8,115, kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 146,212, kutsho abenhlanganiso ye-African Union. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. sokulabanye njalo abathathu asebebulewe isihudo esiqhamuke kobulawayo njalo kulabedlula inkulungwane ababikwa bephethwe isihudo lesi esinakanelwa ukuba sibangelwa ngamanzi angahlanzekanga. Iningi labantu laba ngabaselokitshini leluveve. Izakhamizi zithi uhulumende kumele angenele kulolu daba afake idolobho lakobulawa esimeni sengozi kumbe i-state of emergency. Omela lesi sigaba edalele parliamente unkosikazi Stella Ndlovu uthi sebeke bethula lolu daba edalele parliamente. Kodwa lokhu kungacaci ukuthi uhulumende uzangenela nini. Sixoxelwa kansila weluveve unkosikazi Febi Msipha ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kube lokunzima kakhulu kwaba lomkhuhlane sibile singazange sizwisise sibone wahamba njani. Okubangele ukubana kububhubhe abantu ngibona kathesi befika 12 ababhubhileyo. Hayi kathesi ingani kuba ngcono ngoba kathesi ngikhona ngisanda kufika ngivela bhoda ngibakhangela abagulayo ngigayise izolo ema-chayiskopa ngaye emafakela ngingena dodudu. Abanye ngani basinda njalo abanye ngani base esibhedlela basempilo omunye umntwana ngidlule khona ku 624 laphana ose UBH kodwa hayi ngani laba bagula ngani bayaphepha kancane.
Sebabanengi okunganani abantu abahanjiswe esibhedlela ngenxa yesihudo esibangelwa ngamanzi wonala.
Bahambile esibhedlela ngibala ukuthi 1000 abahambile esibhedlela. Ningazi njalo ngibona elinyana lokhu lingabe lokhu likhwela kodwa inamba kade silayo i-1000 yiba bahambile esibhedlela bebeselatshwa sibili ekliniki lempilo le-UBH.
Yena umanisipala uthini ngodaba lolu selike lakhulumisana laye na ukuthi azame ukulungisisa udaba lolu?
Ye, umanisipala jala uzamile laye ngoba kathi sikunje ngikhuluma kunje so bayangena abe health worker. Bayangena dojujo bencedisa benika abantu amaphilisi abangakwanisa ukuya eklinika njalo eklinika abantu bayelatshwa mahara bengabhadali. Ukukhulumisana kwethu sikhulumisane sibili njengomanisiparati sabonisana ukubana abantu abalazimali ukubana beyibhadala emakliniki labo kathesi bazama ukuthi belungisise bedinge ukubana kathi okuyimbangelo okwenze sonkwini. Ngithemba nami nginjengokhansela lezakhamizi balindele ukuzwa ukubana kathi okuba ngekhona egongweni mbone nganaye bazayithola information ama-results azaphuma kathesi ukubana bezwe ukubana kathi kuhambe njani okuyikho kwenze kwathatha eminye imphefumulo yabanye abantu bethu esibathandayo abanye bagula njalonye.
Unkosikazi Febi Msipha ngukansila weluveve ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ababalisi bemaphandleni abenhlanganiso yamagamete Rural Teachers Union i-ATUS lamhlanje batshengisele emzini wemtsheke emaswingo bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo besithi uhulumende kumele alikhuphule ukuze baliphiwe ngedola lemelika. Kwagcina kwabotshwa oyedwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso emela izisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU ikhuthaze ukuba zonke izisebenzi zeZimbabwe kumele zitshengisele zikhonona ngeholo elingene lilutho phansi kwesimo somnotho esesiwonakele elizweni. Uhulumende wazise ngeviki ephele ukuba uza kupha izisebenzi amadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu $75 emizamo meni yokuzikhuthaza ukuba ziqhubeke zise emsebenzini ngesikhathi se-COVID-19. Kodwa abamela izisebenzi bathi limali kayeneli okwenza amalunga we-ATUS angene ezitaladeni namhlanje. Umgcinisihlalo we-ATUS esiqintini semaswingo umnumzana Tapera Chiwawa uthe bafuna iholo likhuphulwe ngoba abalitholayo lingaseneli lutho.
Njengababalisi bemaswingo sihambe emaofisini awemaswingo ukuya kutsho izikhalazo zethu ngendlela uhulumende aphethe ngayo ababalisi lezisebenzi zakhe zonke. Sifuna ukuphiwa iholo elifika $520. Namhlanje senze umzekeliso wokungcwaba iholo lama bond notes.
Intengo yempahla elizweni iqhubeka ikhuphuka mihla ngemihla kuthi ezinye izitolo zamukela idola lemelika kodwa iningi lihola ama-RTGS. Bathe beqeda ukutshengisela ababalisi laba kuhle wabotshwa oyedwa. Umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Obert Masaraure uthe kubotshwa unobhala ubona ngendaba zabesifazana kulenhlanganiso unkosikazi Sheila Chirisa Muru.
Ababalisi abedlula ikhulu bebekhona, simangile ukuba uhulumende ubophe oyedwa wabo, bona bebebaningi kangaka. Ulokhe esemapholiseni la namhlanje.
Ingcitshi ecubunga ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono usole kakhulu ukubotshwa, esithi kulilungelo lezisebenzi ukuthi zitshengisele.
Sithi ukubotshwa kwamatitshala ebetshengisela ngendaba yomholo wama-United States dollars emaswingo kutshengisela ukuthi uhulumende kampresident Mnangagwa akanaki ngempila kahle yamatitshala labasebenzi abasebenzela uhulumende, ngoba uyababopha nxa bengacela lokho osokuphuma egcekeni ukuthi i-economy yonke isisebenzisa ama-United States dollars, ngakho ibhondi isifile. So sifuna ukuthi bekhutshwe entolongweni, bengahanjiswe emthethwandaba, ngoba vele ilungile labo ukube betshengisela.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yehlule, kodwa kumaviki edluleyo utele intathele izindaba ukuba uhulumende kenelisi ukuholisa izisebenzi zakhe ngedola lemelika, esithi imali azayinika izisebenzi kunyanga ezintathu ezilandelayo ngeyokuncedisa ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Umphathi ntambo wezisebenzi umnumzana Pho Mavima utshele Studio 7 izolo ukuba lokhu besakhulumisana labenhlanganiso ezishiyeneyo zezisebenzi zikahulumende ngodaba lweholo. Ngimele Studio 7 ngisemaswingo, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola lenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele, la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Abenhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eZimbabwe Chamber of Informal Association basungule uhlelo lokutholisa amalunga kanye labaswelayo emadolobheni lapho abasebenzela khona impahla yokuzivikela ekuthelelweni igcikwane le-COVID-19 eye-personal protective equipment. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlelo lwabezichiye lolu luza ngesikhathi uhulumende elokhe engakavumeli abakulolu hlangothi ukuthi basebenze ngokwaneleyo. Kusesatshelwa ukuba bengasoze benelisa ukulondoloza impila kahle yabo leyabathengi, okungabangela ukuba i-COVID-19 iqhubeke isabalala lapho besebenzela khona. Iningi lazo kungezihlala ziminyene. Unkosikazi Mary Mayimbo okhokhela lihlanganiso eGwanda ulandisa kabanzi kuba kungani bekubone kufanele bathathe lelinyathelo njengenhlanganiso.
Yona njengecouncil isithe sihambile khona ngale siyitshela ngombono lowo lokuthi lathi sifuna ukuthi sibancedise njengecouncil. Icouncil ikhanye ithaba kakhulu ngombono nalowo ukuthi sina sibuya sizobadonethela izinto zenalezi, ngoba la icouncil ibikhala ngokuthi eziyisebenzi zayo vele bezingasabuyi emsebenzini ngezizathu zokuthi bebengayenelisanga ukuthi bathole izinto njengama-maski lama-sanitizers enalawo.
Unkosikazi Mayimbo uthi bathethele linyathelo ngokunanzelela ukuba akula okhuluma ngabakulolu hlangothi phezu kokunakekelwa kwabo edabeni lwe-COVID-19.
Uhulumende futhi oweZimbabwe nanzelela ukuthi vele abantu abamavenda vele kabananzeleli kabanaki, ngoba vele kakhulumi la ngabo. Kodwa singakhangela ukuthi amavenda yena lawa yiwo abantu aphethe iZimbabwe yonke bethengisa, kathe singakhulumi la ngabo abantu bahlezi ezindlini. So siyayibonga izithiye ngoba ikhumbulile yabanakekela abantu labo ukuthi kona ngcono ibancedise.
Kwagcizelelwa ngunkosikazi Lydia Maphosa okhokhela linhlanganiso ePlumtree.
Abantu bamisiwe ukusebenza ngenxa yokuthi kukhangelela ukuthi thina ama-informal workers singenza kumemetheke igciwane. Kungakho sibone kufanele ukuthi njengenhlanganiso ama-members athole lezi zinto ukwenzela ukuthi ababe sebeqalisile ukusebenza basebenze ngendlela evumelekileyo belakho okufunwa nguhulumende.
Uqhubeka elandisa ngokuthi bazasiza kanjani omunisipala uNkosikazi Maphosa
ukuze bavumele umuntu ukuthi aye emsebenzini izinto abakade bevele bekhangelela ukuthi abelazo. Kungakho ke nxa sokuso abantu sebelakho lokho kungaba kuhle ukuthi nxa sokuvunyela ukuthi abantu basebenze ikakhulu ama vendors abathengisayo ukudla oma vegetables landline kukubathokozisile ukuthi abantu laba bazathi ekuthengiseni kwabo bebe beleqiniso lokuthi bavikelekile.
Umkhokheli wezichiye emarondela uNkosikazi Lois Gwangwara laye upha umbono wakhe phezu kwalolu hlelo.
Sibone ukuhle ukuthi sibeke isandla toward this COVID-19 pandemic program. So siyathunga ama-mask thina sicabange ukuthi kulabanye abehlulekayo ukuthi bathole ama-mask lawo bahamba bengela ama-mask. So sibone kulungile kithi ukuthi sithunge ama-mask lawo siphe abantu abanjengalabo, especially ama-vulnerable ones.
Lolu hlelo abezichiye bathi baluqhuba emadolobheni amakhulu amancinyane kanye lemaphandleni ilizwe lonke. Lezi ngezigoqela eBeitbridge, Plumtree, Nkayi, Lupane, Cholocho, Gwanda, Kweru, Kwekwe, Ekadoma, Chegutu, Norton, Caledonia, Chitungwiza, Harare, Chiredzi, Ekokwe, Ekokwe North, Ejombe, Chipinge, Mutare, Chimanimani, Wange, Victoria Falls, Binga, Lezinye. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Live Talk lamhla kuhlelo sikhangela ukwenzakala elizweni ukugoqela kumemetheka kwegcikwane le COVID-19 lokuqokozela kwezisebenzi ezikhalala ngeholo eliphansi. Kodwa likhumbule sihlobo alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Owake waba ngumcebisi kamongameli Donald Trump wezomvikela, umnumzana John Bolton, wethule umbiko esola kakhulu owayengumqatshi wakhe ngaphambilini kokuphuma kwebhuku lakhe elesihloko esithi The Room Where It Happened. UBolton utshele abezindaba ukuba ukusebenza lo mongameli kwakunzima, ngakho ke vele angeke amvotele kukhetho lwalonyaka. Kulabantu ababili abadutshulwe bafa kwalimala abalithumi lambili edolobheni leCharlotte esigabeni seNorth Carolina khonapha eMelika ngempela sonto. Lesi sehlakalo senzakale lapho abantu abakade bebuthene benanza ikhefu leJuneteenth lokugqitshwa kohlelo lobugqili kweleMelika, lapho izigqili zonsundu zonke ezakhululwa khona. Abachayeli bezimota ezithwala uzulu kwele South Africa ezama-minibus taxis esigabeni seGauteng baqale ukukhalala umsebenzi namhlanje besithi bafuna usekelo lwemali oluvela kuhulumende ngemva kokuphazamiseka kom msebenzi wabo ngokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Lokhu kuchiye inkulungwane lenkulungwane zezihambi zisegcekeni, ikakhulu izisebenzi. Sizigqiba ke ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hove. Umkhuhlane wofuba ovame ukuthatha isikhathi eside ukwelatshwa ngamaphilisi usutholelwe indlela entsha yokwelapha phansi kwesikhathi esifitshane. Abezempilakahle bancome kakhulu le ndlela ngoba besithi abantu bayaphanga bahlolwe ukuba bangaba bele multi-drug resistant tuberculosis loba hathi. Umkhuhlane wofuba ovame ukuthatha isikhathi eside ukwelatshwa ngamaphilisi usutholelwe indlela entsha yokuwelapha phansi kwesikhathi esifitshane. Abezempilakahle bayincome kakhulu le ndlela ngoba besithi abantu bayaphanga bahlolwe ukuba bangaba bele multi-drug resistant tuberculosis loba hathi, bahle baphange baqale ukwelatshwa ngokuqondileyo njalo ngesikhathi esifitshane. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uhulumende usephumele indlela entsha yokwelapha umkhuhlane wofuba ovame ukuba nzima ukwelapha ngamaphilisi. Ucina uthatha isikhathi eside ukuthi welapheke. Iningi lezigulane belingathakazeleli ukunatha amaphilisi okwelapha ufuba okwesikhathi eside. Unkosikazi uNozithelo Dlodlo ongumongikazi uchasisa ngomkhuhlane wofuba owe-TB.
Nasithi drug resistant TB, sitsho iTB engesalapheki ngamaphilisi ayivele selapha iTB ngakudala. Ukulatshwa kwakudala okwe drug resistant TB, umuntu wayehlolwa ngemva kokuba eseke walatshwa ngamaphilisi lawo ayekhona ngaleso sikhathi okwenyanga eziyisithupha. Lawo maphilisi ayesithi nxa esehlulekile ukumelapha lowo muntu, bebegcina ke besithumeza isikhwehlela sakhe kuyahlolwa ukuze babone ukuthi okwenza ukuthi angelapheki kuyini. Kukhulu abantu laba bale drug resistant TB bebeselatshwa isikhathi eside okungafika khona umnyaka kumbe ibe yiminyaka emibili.
Uyaqhubekela phambili unkosikazi Dlodlo echaza indlela entsha ukuba yona isebenza njani.
Sokukhangelwa umuntu munye ngamunye, lokho esikuthi yi-patient centered treatment, ukuthi welapheka njani ngamaphilisi lawa asekhona. Njengoba indlela zangikhona seziziningi, kunjalo nje se okuningi sokuphiwa amaphilisi anathwayo. Indlela zokuhlaba abantu amajekiseni sebefuna ukuthi zehliswe kancane kancane zize zigcine sezingaseku, ukwenzela ukuthi abantu bathakazelele ukuqeda ikhosi yabo.
Umongikazi Dlodlo uchasisa njalo ngobuhle bendlela entsha le eyokwelapha umkhuhlane wofuba.
Umuntu uyaphangisa ukuhlola, uyaphangisa ukwelatshwa nokulandela abahlala laye ama-contacts kuba masinyani. Ukumemetheka komkhuhlane kuyehliswa nxa kuyikuthi yonke into iyayenziwa ngesikhathi. Amajekiseni nxa lawo esemalutshwane ahlatshwa umuntu, izigulane eziyabe zibangele i-drug resistant TB sezizathakazelela ukuthi baqede ukwelatshwa umkhuhlane ungamemetheki.
Umnumzana Meluleki Moyo ongu-radiographer uchaza ukuba amaphaphu omuntu olomkhuhlane wofuba anjani.
I-X-ray nxa i-normal amaphapho omuntu nxa wakhangele uyabona nje kule thunzi elimnyama. Kodwa nxa umuntu esele-TB amaphapho akhe aba lamachatha-chatha amhlophe.
Umnumzana Dalubuhle Mtungwa osebenza emigodini upha ubufakazi bokusila kumkhuhlane wofuba.
Nganathi amaphilisi wonke ababe wanathengi wanathengi, loba nje kwayekuqalisa phansi ukuwanatha wonke. Kwaba yinto enzima kakhulu okubuhlungu njalo ukuthi kanti kimi kwehlula njani abanye besila. Kodwa ngananzelela ukuthi ungalandela amaphilisi akhona wonke ngendlela yakhona uyasila sibili uphephele. Kuyabe kunzima ngaleso sikhathi nxa uwanatha ngoba amaphilisi akhona asiyonto elula. Amaphilisi e-TB avele yaqatha njalo kubuhlungu kube ngumuntu owanathayo isikhathi sonke. Kodwa ke nxa unganatha kuhle, udle kuhle njalo ulandelele konke abakucebisa khona, ulakho ukuthi uphephele kuhle, siyasila.
Udokotela Owen Mukurungi, umqondisi wohlangothi olubona ngezegcikwane lengculaza ele-HIV kanye lofuba kugatsha lwezempilakahle kuhulumende, uthi indlela entsha yokwelapha ufuba lwe-TB ikhanya ithembisa ukunceda ekwehliseni isikhathi izigulane ezizakwelatshwa ngaso. Uphinde wathi abasengozini enkulu yokuhlaselwa umkhuhlane lo ngabasebenza emigodini lalapho okulentuli khona, labahlala endaweni eziminyeneyo okungabethi khona umoya okunjengenkantolo, lalabo abalemkhuhlane eyehlisa amasotsha emzimba. Kodwa ke uchaze ukuthi njengelizwe basesigabeni sokufundisa abezempilakahle ngendlela entsha ukuze iqale masinya. Imele iStudio 7 kobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. abaphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe bethengisa elizweni bakhala ngokuthi impilo yabo isilukhuni ngamandla ngesikhathi imngcele ilokhe ivaliwe noma nje ukudlula kwempahla kuvunyelwa. Abangena kwele Botswana bayahlolwa ukuthi baligcikane le COVID-19 okwenza ukuthi bathathe insuku besemngceleni belinde impumela. Intatheli izindaba yestudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Iningi kwele Zimbabwe liphila ngokuthenga impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa besiyathengisa ekhaya. Kodwa ngesizathu sokuqhamuka komkhuhlane weCoronavirus iCovid-19 abaphila ngalendlela sebethola impilo ilukhuni. Imngcele ilokhe ivaliwe phakathi kwamazwe amaningi emhlubulweni wangezansi kwezwekazi leAfrika okutsho abanye abenelisi ukuphuma eZimbabwe besiyathenga impahla. UNkosikazi Soneni Dube ohlala eHaborone ekubhizinisi lokuthenga lokuthengisa uthi impilo isiguquke yabamunyu ngenxa yeCovid-19.
We've been affected a lot. Uyathola ukuthi uma kuqala lo mkhuhlane weCovid-19 akubanga lo muntu obe like ezilungiselele like ukuthi kungaba lento enjalo. Ubusuthola ukuthi some of us besile stock kade sibhoda whilst we are waiting for payments. Ubusuthola ukuthi amabhoda avalwa nje kungela warning just like that.
Umnumzana Rodwell Moyo yena kubhizimusi lokuthengisa imithi yenkomoko leBotswana uthi noma nje bevunyelwa ukungenisa impahla imithetho okumele beyilandele ilukhuni.
Yeah, uhlupho esihlalo thina ama-exporters lapha ungena kwele Botswana uyahlala 2 or 3 days bekutest ukuthi awula iCovid-19. Ungaqeda ukutesta lapho sovunyelwa ukungena uye wenza ke ibhizinisi lakho lisuka iboda liyabe li-escorta ngamapholisa liyabe lithi Francis Tam. But uhlupho lukhona isikhathi esisimayo eboda.
Uthi ngesikhathi besemngceleni bengakangeni kwele Botswana bagcina besebenzisa imali eningi okulimaza inzuzo okumele beyithole ngemva kokuthengisa.
Isikhathi siyalahleka esiningi le business iyalahleka ngesikhathi lokho umelele. Okuhluphayo futhi njalo ukuthi ngesikhathi ukhona lapho uyabususidla iprofit naleyo okhangelele ukuyenza ngoba sokumele ukuthi ube ngumuntu lokudla kwakho kwaneleyo especially eZimbabwe side ukudla kuyabe kungekho.
Umoyo uqhubeke esithi bephindela eZimbabwe bayavalelwa endaweni ezigcina abantu abavela phandle kwelizwe ama-isolation centers. Uthi kulovalo lokuthi bagcina bevalelwa nabantu abagulayo okwengeza amathuba okuthi bethole igciwane leCovid-19. Ele Botswana lona lithi kuqakathekile ukuthi wonke umuntu ongena elizweni ahlolwe kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. IBotswana ilabantu abangaphansi kwekhulu ababanjwa belomkhuhlane weCovid-19 kodwa iningi ngabachayeli bamaloli bokuza asebabuyiselwa kubo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu eLiverpool selidinga imiklomelo emihlanu kuphela ukuba liphakamise isicoco seligi kweLengilandi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLiverpool libe ngutshikile obhanqa 0-0 leqembu leEverton okuyimpumela elitshili lemiklomelo ngamashumi ayithobaminambili lantathu. Lokhu kutsho ukuba iqembu leLiverpool selidinga imiklomelo emihlanu kwimidlalo eyithobaminambili ukuba liphakamise isicoco seligi. Intatheli izindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera uthi imidlalo ayisafanela kuqala ingakamiswa ngenxa yomkhuhlane weCovid-19.
Qala nje yebo amathima ebetshengise ukuthi kakabi yiwo esasiwajayela kodwa asekukhanya ukuthi kuyangaphi. Singakhangela iqembu leLiverpool hayi kukhanya nje sekuseduze ukuthi lithathe inkezo. Kukanti kodwa singakhangela nje iligi yangikhona hayi ukuqala kwangikhona yeke kuqalile kodwa akukavuta enxa mhlawumbe yikuthi kuyabe kungela abasekeli phakathi kwenkundla.
Emsileni wengalane ikhuba liyali lokhu litshona kuqembu le-Aston Villa lona elihlezi endaweni yesibili nxa usuka phansi lile miklomelo ngama-26 kugunyulwa amaqembu amathathu ekupheleni kwesizini okutsho ukuba iqembu le-Aston Villa kuzamele libophe ziqine ukuze lingabuyeli kusigaba se-championship lapho belidlala khona nyakenye. Leli qembu elidlalelwa ngumdlalo wakule Zimbabwe uMavelas Nakamba linqotshwe nge-2-1 ngele-Chelsea ngemva kokuba kube yilo eliqale ukuhlohla. Iqembu leManchester City okuyilo lihlezi endaweni yesibili engalaneni lile miklomelo ngama-26 lidlala namhla ntambama lele Burnley. Elizweni lasespain iqembu leReal Madrid yilo lihlezi phezu kwengalane ngemva kokuba lona linqobe eleReal Sociedad nge-2-1 ngensonto. Wanti eleBarcelona okuyilo ebelihlezi phezu kwengalane phambilini kwemidlalo yangempela viki libe mujiki lobhanqa 0-0 leSevilla ngolwesihlanu. Zombili iReal Madrid leBarcelona zile mikhomelo ngamachuma esithupha lanhlanu. Ngiyimele Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani lasebetholakale belegcikwane leCOVID-19 elizweni selingamakhulu phose amahlanu 489 emhlabeni jikelele, sebesedlula izigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ekuseni ngo 6:30. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.